Ini ndakavhotawo uri musi weSunday, musi wa27 October. Izvi ndakangoitawo choice because kunoku unowana mukana wekuchuza kuti unoda kuvhota sei. Unoda kuvhota musi wekuvhota here? Unoda kuvhota panonzi voting period yavhurwa here? Saka inini ndakatora mukana iwoyo kuti ndikurumidze kuvhota nekuti ndanga ndisingadiwo zvangu zvekuenda kunomira paraini ndichivhota, number one. Number two, ndaida kuvhota in the comfort of my home. Ndichizviverengera kune chibhuku chinouya chinenge chakatora maprofiles evanhu vese, nhengo dzese dziri kuvhoterwa.
Maiwanikwa muchisarudza mahofisi api neapi, tichisanganisira mutungamiri wenyika pabaloti iri?
Kubva kumutungamiri wenyika kusvikira kumutungamiri westate kusvikira kucouncil, zvese izvozvo zvakanga zviri pabaloti. Saka changa chitori chibhuku chekuti unongotogara uchiverenga. Saka ndaida kuzviita ndakazvigarira mumba mangu ndakadekara. Zvinongonakidzawo kungoti unovhota uchivhotera paunoda usina zvekunzi wavhotera ani, wanyika chigunwe here, pasina kunzi wamboenda kumusangano here kana kuti wambodii. That peace of mind yekuti uri kungosarudzwa munhu waunoda kuti aite jaji wemustate menyu, waunoda kuti apinde kuva mutungamiri wenyika, vaunoda kuti vakumirire semastate representatives ako. Zvese izvozvo anokumirira kuCongress ndiani, uchingozvifungira uri wega kuti ndiani wandafarira, ndiani wandinoda, ndiani anomiririra kodzero dzangu, ndiani anomirira zvido zvangu zvandinoda inini pachezvangu, ndisina kumbunyikidzwa kana kumanikidzwa kunzi vhotera nhingi.
Mungati imi vanhu vakawanda vakawanikwa vachiita zvokushandisa posvo here kwamuri ikoko?
Kuno kuNorthwest kwatiri ndisinganyatsoziva zvangu kuti vanhu vari kubuda vakawanda sei, asi regai ndingotsanangura ndichiti pandakaenda kunodhirova bhaloti rangu inini, ndakaenda kunodhirova padrive through. Bhaloti bhokisi rinenge riripo, riri papublic space, riri pabus station. Saka pandanga ndiripo papasina hapo queue, asi vanhu vaingoita drive through, ndofunga ndakasvika pachitongobvawo imwe mota. Inini pandanda kubvawo pane imwe mota yanga ichitouyawo kumashure kwangu kuti vaise bhaloti ravo. Saka kuti ndizonyatsoziva kuti vanhu turn out voter turn out yakamira sei, handinyatsoziva.